manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo zvita 26, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi uye tichivimbawo kuti makava nezororo rekisimusi rakanaka. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro pazuva rekisimusi.
Zvakakosha kuti tingoita zvinenge zvarehwa zvakurudzirwa zviya anonzi maregulations anotaurwa nehurumende malevel 2 regulations anenge achinzi aiwa ngatifambe kuchakachena uye ngatifambe nenguva dzakatarwa uyewo ngatizvidzivirire tipeke mamaski pakugarisana paya nyangwe mudzimota nyangwe mumabhazi.
Archbishop Desmond Tutu Gamba mukurwisa utongi hwerusarura ganda kana kuti apartheid muSouth Africa vashaya. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vachapa chipo chekutenda kuna vasirizani Butau avo vakanunura vanhu vakawanda mutsaona yekubonderana kwebhazi nerori nemusi wemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro pazuva rekisimusi. Zvasiya vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvina nemazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 4885. Vanhu chiuru chimwe chete negumi kana kuti 1010 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave mazana maviri ezviuru nematatu ane mazana manomwe nemakumi mana nematanhatu kana kuti 203,746. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 munyika vave mamiriyoni mana nezviuru makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nematatu kana kuti 4,099,783. Vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa pari zvino vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nemasere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemanomwe kana kuti 3,108,987. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambirawo vanhu kuti vangwarire kutapurirwa chirwere cheCovid-19 munguva ino yezororo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamirawo chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Papachafa nokufamba kwakawanda vanobva mumadhorobheni vachienda kumusha, vanobva kumisha vachiendawo kumadhorobheni kuhama, vachaungana pamagungano emhuri, vachange vachiitawo mapati, vanobva kune dzimwe nyika dzakapoteredza zvikuru South Africa, vana Botswana kwakawanda hama uku, vana Zambia, vana Namibia, Mozambique, nyangwe nevangabva kunana Europe, America, Australia nekune dzimwe nzvimbo dzingava dzine hama. Vanhu vachiti ngatinoungana tive pamwe chete nemhuri dzedu kana magungano ekereke angaitika.
Muri kupa kurudziro ipi kuti vanhu vasatapurirwe chirwere ichi?
Hurudziro iripo nechenjedzo iripo ndeyekuti urwere uhu huchipo zvikuru uye mafigiri mamwe ari kutokwira ekupararira kweutachiona hweCovid-19 zvikuru takanangana nevariendi yeOmicron. Saka zvatingareva nekukurudzira vandeyekuti pakufamba ngatisakata makona tichijamba jamba mabhodha tisina kuzvidzivirira. Vaya vanokurudzirwa kudzoka munyika vachinzi ivai matestiwa 48 hours okuona kuti hamuna COVID here.
Sei zvakakosha kuti vanhu vavhenekwe?
Zvakakosha izvozvo nokuti munoparadzira utachiona uhu hugova hunokonzeresa kwamuri nehama dzenyu. Saka hapana anenge awana kukunda ipapo. Zvakakosha kuti musanopanana nemhuri, musanopanana nehama neshamwari kana nevamwe kumakereke. muchifunga kuti mangwara nokuti maita mukoto wokungopinda musina matesti akakwana. Saka zvakakosha kuti tingoita zvinenge zvarehwa zvakurudzirwa zviya nonzi ma regulations anotaurwa nehurumende, ma level 2 regulations anenge achinzi aiwa ngatifambe kuchakachena uye ngatifambe nenguva dzakatarwa, uyewo ngatizvidzivirire tipfeke mamask pakugarisana paya, nyangwe mudzimota, nyangwe mumabhazi tigarisane takaita social distancing, patinoungana toitawo social distancing saizvozvo, uye tichisanitize maoko edu regularly.
Zvinenge zvichiitwa seizvi?
Tichigeza maoko edu nemvura nesipo kakawanda, zvinoita kuti tisabatira utachiona hweCOVID-19. Zvakakosha izvozvo kuti ini ndisava munhu ndisingazivi ndisina kutestiwa ndonopa vemhuri yangu ndichifunga kuti ndavashanyira pamufaro wegoredzva. Zvakakosha kuti tizvidzivirire, zvakakosha tidzivirirewo hama dzedu nemhuri dzedu, uye kuti pakupedzisira tichingonamata kuna Mwari naJehovha kuti vatichengete patinenge tichifamba tichiungana nokufara navamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Archbishop Desmond Tutu vaizikanwa pasi rose nekurwisa utongi hwerusaro raGanda kana kuti apartheid vashaya muSouth Africa nhasi. Vange vave nemakore makumi mapfumbamwe ekuberekwa. Nepenyuro yeSouth African Broadcasting Corporation kana kuti SABC inoti mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yavaTutu vachiti nyika yarasikirwa nerimwe gamba guru munyaya dzekurwira rusununguko. VaRamaphosa vati Archbishop Tutu vakaratidza pachena kuburikidza neupenyu hwavo kuti kutenda kusina zviito hakuna zvakunobatsira. VaTutu vaive mutendi weAnglican Church uye vakaberekerwa pedyo neguta reJohannesburg muna 1931. VaTutu vakamboshanda semudzidzisi muJohannesburg asi vakazosiya basa reudzidzisi vachiti havaida kupa vana dzidzo yerusaro raGanda vachibva vaenda kunodzidzira zvekuita mufundisi kuKing's College kuBritain. Vakazodzoka muSouth Africa muna 1966 vachidzidzisa zvechitendero kuEastern Cape, uye apa ndipo pavakatanga kubuda pachena vachishora utongo hwerusaro raGanda. Muna 1975 vakava mutema wekutanga kuve mumwe wevatungamiri vekereke muJohannesburg kana kuti Anglican Dean. Muna 1980 semunyori mukuru wesangano reSouth African Council of Churches vakatungamira chikwata chevakaenda kunotaura nemutungamiri wehurumende yeSouth Africa panguva iyi vaPW Botha kuti varegedze kuramba vachitungamira hurumende ine rusaro raGanda. VaTutu vakapiwa mubayiro werunyararo kana kuti Nobel Peace Prize muna 1984. Archbishop Tutu vakatsigira kuti South Africa itemerwe zvirango nekuda kweutongi hwerusaro raGanda. Vakabatwa nechirwere chegomarara muna 1997. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata.
VaTutu anga ari mutungamiri wekereke ainzwisisa kuti basa rekutungamira kereke rinopa munhu responsibility mukereke imomo uyezve kunze munyika kereke maigere. Saka mucherechedzo wavo mukuru watakaona ndewekuti vakashingaira zvikuru panguva yeutongi hweudzvanyiriri hwevachena panguva yeapartheid. Vakamirisana neutongi hwohwo vachitsvaga kuti kuve nekururama kana kuti nejustice uyezve kuti vanhu vatema vaonekwe sevanhu vakasikwa nomufananidzo waMwari.
Muono uyu wakapera here pakaperawo utongi hwerusaro raGanda?
VaTutu havana kubvumira ipapo, vakati utongi hwava hwevanhu vatema, vakaramba vakamirazve panzira iyoyo yekururama vachiti utongi hwanga hweANC pahwanga husina kumira zvakanaka vaisimuka zvekare votaura mashoko okugadzira kuti utongi hwohwo hwejustice hurambe huchienda kumberi, zvikuru vanozikama nokutaura nyaya vachishoropodza corruption yakanga yakuonekwa mu ANC vachiratidza ivo kuti vavaro yavo yanga isiri yokungopokana neutongi hwevachena chete asi poga poga panga pasina kururama vatutu vaimirisana nazvo nenyaya yekuti ibasa rao semu mukristu semunhu anotya Mwari semunhu anotevera Ngwara rekururama rinobva mukati meshoko raMwari.
Zvii zvatingadzidza kubva kuupenyu hwavo?
Vatutu vakaita mucherechedzo kuti zvinofamba sei kuti vanhu pamwe chete vanenge vachiparidza mumakereke asiwo vachiziva kuti vane jana sema citizens rekukurudzira utongi hwejekerere yokurudzira kugadziriswa kwekusarurama uyezve nekubatanidza vanhu vanenge vakapesana.
Izvi vakazviita sei?
Tinoziva basa guru ravakaita paprocess ye reconciliation kuSouth Africa pavanga vari mutungamiri weTruth and Reconciliation Commission. Saka mucherechedzo mukuru akashanda asi vanga vasingashandiri South Africa chet, tinoziva kuti vaitaura mashoko ekugadzirisa munyika dzakawanda panenge pane utongi husina kumira zvakanaka vanozikama vachizviita izvo munyika dzakawanda dzemu Southern Africa region nepasi rese kuti poga poga panga pasina kumira zvakanaka vanga vasingateti kutaura matshoko ekutsiura kuti zvinhu zvigadzirike.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti hurumende ichatenda vasiridzani Butau avo vakatsva vachinunura vanhu vainge vatarisana nerufu apo bhazi rekwaBeta rakabonderana nerori yainge yakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari pedyo neguta reMutare nemusi weMugovera zvakapa kuti pabvire moto unotyisa. Vanhu vashanu vakafa mutsaona iyi uye vamwe vanhu makumi maviri vari muchipatara. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter uye kumashoko avatura kunyika vamunangagwa vati vaButau vanofanira kuremekedzwa neushingi hwavo. Vatumirawo mashoko enyaradzo kumuri dzakarasikirwa nehama. VaButau vari muchipatara mushure mekutsvawo nemoto wakaririma uyo. Patoumbwawo homwe yekuvatenda uye vanhu vakawanda vari kubatsira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati anoti bhazi rakapinda mutsaona apo mutyairi waro akaedza kunzvenga mumwe munhu ainge achifamba mugwagwa akadhakwa. Izvi zvakapa kuti ribva rabonderana nerori. Bato guru rinopikisa RMDC Alliance rakatumirawo mumwe mutevedzeri waro amai Lynette Kore kuenda panzvimbo yakaitikira njodzi iyi rikati riri kuchemawo nevakawirwa netsaona iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatafadzwa Goliath vanokokera mabasa muusangano rePassengers Association of Zimbabwe.
Isi tinongoti kumuri neshamwari dzarasikirwa dzeishimenye tariro Mwari aita kuda kwake.
Chii chimwe chiri kukonzerawo dzimwe tsaona dzatiri kuona mumigwagwa umu vaGoliath?
Tsaona zhinji dziri kuwanda nepamusana pekuti vamwe vachairi vanotyaira vasina hanya vamwe vanenge vakadhakwa. Zvikonzereso zvinosiyana siyana zvinoita kuti tsaona dziwande. Dzimwe inyaya yemugwagwa yashata. Isusu sesangana rePassenger Association of Zimbabwe tiri kukurudzira vatyairi kuti vakoshese vanhu vanenge vakatakura uyezve vakoshese ivo pamwe chete nemhuri dzavo nekuti mhuri dzavo dzakavamirira nguva dzese vari riitiri vemhuri zvakare. Isu chatinoda ndechekuti vatyairi pore pore kumhanya handi kusvika vateedze zvavakadzidziswa panyaya dzedefensive.
Mabhazi aya ari kuita here zvinotarisirwa kana kuti zviri kukurudzirwa nehurumende kuti zviitwe kuti chirwere chisapararire?
Ngoro yatabva kuita munotakurwa veruzhinji nekambani yehurumende yeZupco inorakidza kuti izvona vashandi veZupco havasi kusanitaiza mapasenja uye zvekare hapana kufafaidzwa kana kudisinfetwa kuvitwa mabazi marengesa achaenda kugira misha inogare veruzhinji kusvika mumarengi. Izvizvi zvatanga tichiongorora kuti vanhu vakamira semutsare kukira mabhazi, vanhu vakamira zvekumanikidzana zvikuru, chekuti tinotyira kuti chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 wave 4 inogona kubata vanhu vari kufamba namabhazi nemichovha nemota dzemaprivate, nekuti hapana zvirikunyatsoitwa kudzivirira vanhu kuti vasabatwa nechirwere ichocho.
Ko panyaya yezvivhara muromo nemhino kana kuti mamaski,
vamwe vanototaura vakabvisa mamaski vari mumabhazi, vamwe vanotokwira vasina kana mamaski acho, kusanganisira nevashandi vacho vanenge vasinawo mamaski. Izvi zvinoisa vanhu panjodzi zvikuru. Uye zvakare mabhazi ari kuzadzwa, takatarisa divi rekueastern side reHarare uye nemamwe madhorobha kunenge kuchibva mabhazi kunana Chimiza. Dzimwe nguva vanhu vanotouya vakaita standing kuti zvifambise ikoko zvinonetsa zvikuru nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzemuHarare.
Saka vanhu vanozoita sei?
Vanhu vari kuzokwirawo marori, vozokwirawo maprivate, mawishi, maonda fiti, mafani kago nedzimwe dzakadaro, nekuti vanenge vapererwa vachida kubata nguva vachimhanyira kwavanenge vachienda. Izvi zvinhu zvinofanira kunge zvichitariswa nehurumende kuti mutemo wecovid uchengetedza vanhu vakatarwa neMinistry of Health and Child Welfare pamwe chete neWHO panyaya dzekutakurwa vanhu uri kuchengetedzwa here. Tikuona kunyaya dzekutakurwa kwevanhu mutemo wekurwisana nechirwere checovid usiri kuchengetedzwa.
Vatafadzwa Goliath ndo vanokokera mabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe. Vanga vari parunare mukwekwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda muAmerica vakatadza kufamba pazoro rekisimusi mushure mekunge makambani akaita seDelta Airlines, JetBlue neUnited ati ndege dzavo hadzaikwanisa kubhururuka sezvo vashandi vakawanda vainge vabatwa nechirwere checovid-19 zvinonzi zvakonzerwa nemhando itsva yechirwere ichi inotapuriranwa zviri nyore yeOmicron. Vanoongorora nyaya dzemafambiro endege pasi rose veFlight Aware vanoti nzendo dzendege dzinogona kusvika churu chimwe chete dzakakanzurwa kusvika nezuro muAmerica. Pasi rose nezuro nzendo zviuru zvitanhatu hadzina kubudirira sezvo nyika dzakaita seChina neFrance dzinewo ndege dzisina kukwanisawo kubhururuka nekuda kwekupararira kwechirwere ichi. Sangano rinopa rubatsiro pasi rose Rest of the Children rinoti rambomira kushanda munyika yemiema mushure mekunge vashandi varo vaviri vatsakatika mudunhu rine hondo reKaya. Vanhu makumi matatu vanonzi vakaurayiwa kusanganisirawo vana nevanhukadzi apo vaienda kuzororo rekisimusi ndokubatanidzirwa muhondo pakati pehurumende nevakaipandukira. Iko zvino tochikupakurirai chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nava Alistair Funye vakasarudzwa kutungamirira sangano revadzidzi vemusandak reSouthern African Students Union kana kuti SASU. Totanga kunzwa kubva kuna vapfunye nezvekusarudzwa kwavo.
Notenda mukoma Blessing, takatambira nemufaro tasarudzwa kuti titungamire musangano wevadzidzi vemusadak. Musangano uyu weSASO musangano unobatanidza nyika dzese dzekusadak. Mastudents Union ese ari musadak anosubscribe mumusangano weSASO, zvichireva chiti nyika dzese dziri musadak 315 mamembers emusangano weSASO. SASO ndo ino coordinate maunion ese evadzidzi akatarisira vana zinaso, akatarisira vana SASCO vekuSouth Africa, akatarisira vana SNASO vekuSwaziland. Saka tinotora manational issues tichinomadiscussa ete kuregional platform tichitarisa kuti tingabatsirana sei kuti tigadzirise kuti nyaya yevadzidzi inge nyaya inotorwa sepairiti nehurumende dzemusadaki.
Mucha tungamira kwe makore mangani?
Mchange mchi tungamira kwe makore 3 years. Engiswa truku tarisira kuti ticha pako wadzizi muno musadake number one. Inyaye kuti titarisa inyaye decolonization of education. Number two tinge tichitarisa nyaye mafees hike kuti government dzo musadake dzofanira kutarisa nyaye mafees nekuprioritize education. Because you are dzidzi ndiyo vanofanira kudrive development yemonomo region, and kana pasina kuinvest more on education zvinenge zvichireva kuti tiri kuchicha produce vadzidzi vasingagoni kuprioritize kuendera mberi kweSADC nekubudirira kweSADC yakabatana.
Dunhu reSADC sedzimwe nyikawo dzepasi rino rakatarisana nedambudziko guru rechirwere cheCOVID-19 kubva gore rapera. Tiri kuona nyika dzakabudirira dzakaita sana America na Germany nedzimwe dziri kuti vana vanokwanisa kunge vachidzidza vari pamadandemutande vari kumba kana chirwere chinge chasimuka zvakanyanya. Mungati nyika dzekuSADC dziri kubudirira here kupa vana dzidzo munguva yeCOVID?
Takatarisa panyau yeCOVID inini ndofunga kuti COVID ya expose kuti magovernments ne mauniversities ne zvikoro zvemuSADC zvanga zvisati zvava ready kusvika kuti rino vanogona kuhanesa yavanoti nechirungu e-learning systems. Nekuti ma e-learning systems tetatasa ma system ekuti vanhu vanodzidza vari kumba but vachiatenda ma lesson kuma platforms akaita sama sana Zoom, ma e-class. And tatasa izvozvo majority yevadzidzi vatinawo ma university vakawanda vanobva kuma poor backgrounds, vakawanda vanobva kuma misha, vakawanda vanobva muma watogona kuti ma middle class. Saka izvozvo zvinenge zvichiva disadvantage because ma e-learning tools vanenge vasina.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Tatasa for example ma university akaita sana Invest of Zimbabwe na NAS varikutongorwisa kuti vapedzise semester yavakatanga. Saka zvokutoratidza kuti muma students especially vanobva muma reserve vari kutadza kuti varegiste kana kuti vacontinue nemastudies avo because number one nyaya yedata vagone kuaccessa data riri chip kuZimbabwe. Number two tatasa kuti vamwe vanenge vachigara kumusha, kumusha hakuna network, hakuna mabooster, saka vagoni kuattenda those online classes. Saka COVID yaratidza kuti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa nemagovernment akabatana nemayunivhesiti nezvikoro kuti vaone kuti vangasimudzirana sei kuti mudzidzi wese agone kuita access to education muera yeCOVID-19.
Saka muzinda weSASO uri kupi?
Pakutungamira SASO, SASO zvatinoita ndezvekuti headquarters yacho inorotate. Saka haizvinoyanga iri kuSouth Africa. Saka takatarisa kuti zvinotanga January patinotanga kutungamira tapedza yatinoti handover, take over. Headquarters yeSASO ichachinjwa inenge yakuNamibia. Saka takatarisa kuti tinge tichishanda tichibva kuNamibia.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Alista nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda zvikuru, tinotenda mukoma Blessing, mumeenezwa rakanaka.
Machangosarudzwa kutungamirira sangano revadzidzi kuchamhembe kweAfrica reSASO vaAlista Pfunye vari parunare kuSouth Africa.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondibatsira. Yesu simba rangu.
Iko zvino tuchienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tine mashoko anova kuna Bishop Neva Muparutsa ve Pentecostal Assemblies of Zimbabwe, avo vanoti Christmas harisi zuva rimwe chete pagore asi kuti mwaka watinopa rudo nerufaro kuvamwe.
Ndinoda kugwasisai hama dzangu pasi rose muzita ra Jesu Kristu tenzi wedu tava mumwaka weChristmas mwaka wekupembera kuzvarwa kwaKristu tinotenda kuti inguva inofarirwa nevanhu vakawanda inguva yekupembera ruponeso rwakaunzwa kwatiri kuburikidza norufu rwaIshe wedu Jesu Kristu pamuchinjikwa saka inguva inokosha inguva inoyera inguva inoda kudzidzamisa pfungwa dzedu tinoda kutenda kuti iko Mwari Baba mukutinzwira tsitsi kwavo vaona kuti takavatadzira vanotipa muenzaniso wokuregererana kuti atadzirwa ndiye ngaabhadhare pakuregerera kwake ndovatakatadzira ndovotipa mwanakomana wavo waiva ndiye chinhu chino chine mutengo kana kuti uremu hwokukosha huri pamusorosoro kupfuura zvinhu zvose zvavaiva nazvo anova ndiye mwanakomana wavo Jesu Kristu vakauya naye kwatiri vakati kuvanhu ndakuregererai kuratidza kuti ndakuregererai ndakupai chipo chemwanakomana wangu mukurwadziwa kwavo Mwari Baba vakatipa mwanakomana wavo iye akazvarwa ari yewoga kuti agova ruregerero rubatso reruregerero rwedu saka naizvozvo panguva ino yekupembera kuzvarwa kwaIshe wedu Jesu Kristu zvakangonaka kuti tidzidzewo kupana zvipo zvokuregerera zvipo zvekuregerera kune hama dzedu dzinotitadzirawo Jesu akava muenzaniso wokuuya kwavo panyika wokuregerera kwaMwari Baba saka na tichipembera Christmas tiri kupembera chipo chekuregererwa kwedu chatakapiwa kuti chigova pakati pedu Jesu Kristu vaiva kukudenga kare semwanakomana asi vaifanirwa kuti vauye panyika pano ndosaka vakazozvarwa semwana sekutaura kwaIsaya unoti iko kwatiri kwazvarwa mwana kwatiri kwapiwa mwanakomana nokuda kwaizvozvo hama dzangu ngativei mumwaka wokupembera kupiwa kwechipo chomwanakomana waMwari achigadzirwa kuti azoiswa pamuchinjikwa sechibayiro chekuregerwa kwedu inguva yakanaka yekudzamisa pfungwa tichiziva chiitiko ichochi ndinotenda kuti mumwe nomumwe wedu patiri uchanzwisisawo zvawakaitirwa naMwari Baba uwo ugadzirawo chipo chako chokuregererwa kunyange hama dzakakutadzira inguva yekupana rudo nokupana mufaro nekuti inguva yekupembera inguvazve yekuzvininipisa nekuti kupiwa kwedu kwemwanakomana akauya muchidyiro chemombe paakazvarirwa iri nzira yekuratidza kuti kuzvininipisa ndiyo nzira inokosha Jesu Kristu akazvarwa nenzira yakaderedzeka chaizvo kuzvarirwa muchidyiro chezvipfuwo inguvazve yekutiko tive vanhu vanodzokera kuna Mwari ngatidzokerei kuna Mwari wakambozviona kupi kuti ungati munhu anoya nechipo kwauri owomufuratira Mwari Baba vakatipa chipo chiri pachena atingavafuratiri Christmas inguva yekugamuchira rudo rwaMwari Baba rudo rwehama neshamwari inguva yekugamuchira iri nguva yekupawo zvakare Mwari vakatibatsira pamwaka uno munyika yedu yeZimbabwe nevari kwese kwese matima nenyika vanonzwisa mutauro wechishona kuti dai wava mukana wekuti tidanane nevaya vakaomararawo mwoyo dai matorawo muenzaniso waKristu wekuti kunyange zvavo vaigona kuti vakatikandira tose murimi romoto kugena vakasarudza kutida ivo ndokwakutifira tadiwo tadaro panguva yakadai kuratidzana rudo kuratidzana hope tariro dai Mwari vakatikomborera dini wenyu Bishop Mparutsa ndinoti kwamuri ndatenda ndinokunamatirai kuti muzita raBaba romwanakomana nomweya unoera rudo rwaMwari Baba rugare nemi muve negore riri kuuya ra2022 gore ra2022 rive gore rakakunakirai mudzivirirwe nokunzvengeswa kuCovid Jehovha vachikuwanirai nyasha masvita
tinotenda mashoko atapiwa na Bishop Neva Muparutsa vePentecostal Assemblies of Zimbabwe vatereri namba dzedu dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 dini tanono kawande ndichiti musaisa mabhaibheri enyu pasi vatereri uye ivai negoredza rakanaka.
kutenda tanonoka wande uye tunoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Yesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti mwakanzwa zvakanaka vatereri